Vamos, ustedes van a poder pegar en Nazi, mucho de un buen de poco web, la demás por estar en el duro, hubo cobrando, se va a cobrar, va a cobrar, va a batera, va a cobrar, va a cobrar, va a cobrar, va a cobrar, mucho de un buen fuera en el fuchi, va a pegar para pegar, va a cobrar, 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 va a Inspector Masu Ode, Mukuru Chichi, Joan Masu, Chishan Mujubi, Patrice Vanakas Narune, Tamanamanashi Majani, Banoka Puka Bamajani, Wesa Bakare, Rimerma Pujahabo, Basanson Sigira, Batema Drugs that are drunk busy, Banana Washa Kaji is a lot more for my Purisa.
Angoria Kutsu, Langwashi, Yusakuspa, Rasanga Mikuroa, Staff Saka. Vanoona nezvemutemo maprosecutor vati vachazoinvestigeta vokupa ripoti izvozvo saka ndozvatange takamirirwa kuona
vadzingira vacho vachasvika zvikumbiro kudare repamusoro zvekuti vamubvezi vatirwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso
tese tirikuziva kuti inyaya dzemeta dzakatasika nadzo saka for now aiswa parimand shure kuti akunge achange aformally before the court anova shure kuti for now tichazi explore yadu kuti tinokwanisa kunoapplya bail here kana asingati pama instructions iwayo asi bail rinoapplywa ku high court so we are waiting to get the instructions from our client then totangira ipapo but for now he has been placed before the court no process yatinoti placement on remand yet so that is the option
vamubvezi vari kupomerwa zvakare mhosva mbiri dzekuedza kuuraya vatenda yekugova kuweza mushure mekuvapfuura pavakauraya vahore uye vanonzi vakaedza kuuraya zvakare varhato nyahwema vepachikoro chemutare boys high school kwamutare mushure mekunge vanyahwema vavanyemashirwe kudya vamubvezi vakazotizira kumozambique kwavakazobatirwa vakadzoswa munyika mapurisa emuno achishanda pamwe chete nemapurisa ekumozambique vanhu nemutongi wedare amai ezedeni mashavakure vakodzoka kudare musi wakukadzi 6 mune imwe nyaya mupepekurwisa nhau rekumasvingo redzimira garikai mazira kureva haana kuzomiswa pamberi pedare sezvanga zvakatarisirwa mushure mekusungwa kwaakaitwa nezuro achipomerwa mhosva yekuburisa nyaya inonzi nemapurisa inokanganisa zita rawo gweta ramakira kureva vamatini mureri vati mapurisa acho achazotumira masamanisi kana achizoda kuendesa mberi nenyaya iyi
ndava kudare ikoko ndo pavaizonifonera vachiti havachagoni kuti vauye kudare kwandandiri nokuti tatatobva kupolisi kwacho vachiti vari kutevera but pandaichosvika kudare ndagarako kusvika kuma11 kwamaona uko nokubva ndatezeta vekufonera kuti komunosvika nguva indakungoti ndagara vakazoti hayo hatichauyiko ndo pavazotanga kutaura ma11 anataura nokuti kana votida vachazo kuita kuti pave nemasamons achiwa they are no longer interested kuti vauye kumi vaendere mberi nekesi yavo nacho
masangano enhau akaita senyeso zimbabwe necommunity to protect journalists cpj anoti ari kufara nekuranga hurumende yezimbabwe ichishungurudza vatori venhau zvikuru sei pamberi pesarudzo dzegore rino ndakamirira kuti joseven muharare ndini frank chikowore